isu tichedu kuramba kutisarudza yaitwa idzine ma hakuna sarudza kadaro idambe raitwa dava munangagwa vachida kuzvipa two-thirds majority mudare reparamende zvisiri pamutemo saka haiwa ngavaiti havo ati idambe hapana chabuda hapana chinoreva zvazvinoreva munyika yezvi
tinozwawo kuti dare rehaicourt rakagara nezuro usiku rikapa mutongo wekuti kunyange makaapila kusupreme court hazvifaniri kutadzisa kuenderera mberi kwesarudzo munoti naiwo mutongo iwo wakapiwa usiku
sematauriro amuri kuita dare rakaitwa murima idare rerima irima rega hapana chaedza hapana chakabuda ipapo hapana chichabuda ipapo vanhu vedu vanhu vezimbabwe vari clear vanoziva zvavari kuda vanoziva kwa zvavari kuenda zvinei nezviri kuitwa namunangagwa nedare ravo ravakacapture saka isu tiri kuti vana vezimbabwe ngavarambe vakamira papozition ngavarambe vakamira mudariro zvinhu zvedu zvinofamba nyange zvikaita sei zvarema zvicharema hazvo asi kuguma kwenguva zvichabuda zvakanaka president chamisa vachange vari kustate house ende vanhu vezimbabwe vachafara vachaita mufaro mukuru
zvii zvamungaudza vana vezimbabwe tichienda mberi tichiona zvaitika panyaya yesarudzo idzodzi dzemabielections uye remangwana rebato renyu setriplec
kuinda kumatare inhaya yekuda kuratidza vanhu kuti isusu tiri vanhu vemutemo tinoremekedza mutemo tine chivimbawo kuti mutemo taremekedza vanhu asi mutemo watadza kuremekedza vanhu ndava mutemo hausi wemunhu mutemo hausi wejudhishari mutemo hausi wamunangagwa mutemo ndewenyika mutemo ndewevanhu asi zvinoratidza kuti vanhu vatadza kuremekedzwa saka vanhu zvavatadza kuremekedzwa isiwo tichaita zvatichaita tine urongwa hwatichaita kumeka shuwa kuti nyika yezimbabwe yadzokera panhau yemutemo asi pari zvino mutemo wenyika matare enyika ese ari kutaza kuti ane mateya akatsveyama ari kutora divi ravamunangagwa haasisina chimiro chaanofanira kunge ainawo haana chiremerera chaanofanira kunge ainawo zvavanobudika hazvisizvo zvinodiwa nevanhu vezimbabwe hazvisizvo zvatingati muchirungu justice inoratidza kuti nyika iri kufamba zvakanaka mutemo uripo hapachina mutemo vemutemo vakatengwa vakatengerwa dzimba vakapiwa mari mubudikidzo dzavo hadzinei nejustice hadzinei nevana vezimbabwe asi ticharamba takashinga tichienda mberi guma kwazvo pazvinogumira kumagumo kune nyaya nyaya ichafamba zvakanaka zimbabwe ichapururudza svanduko ichauya muzimbabwe nenzira isingafungirwi nemunhu wese tichifamba tichienda mberi kusvika zimbabwe yanaka.